Vatambi wavanhu magwaro ekuwanisa nzvimbo dzekugara mumapurazi evaimbove varimi vechichena. Magwaro aya ainge aine zita remunhu mumwe chete, kakawanda kacho aine zita remurume. Saka panongofa baba vane zita riri pamagwaro aya, panoita dambudziko rekuti mumwe munhu asiri mudzimai kana mwana wemusi anopiwa rimwe gwaro rekuti agare papurazi iri. Izvo zvinomanikidza kuti mhuri yemushakabvu ishaye pekugara. Mumwe mudzimai akabviswa nechikonzi mushure mekunge murume wacho ashaya ndiamai Faustina Mukuruva vekuBuffalo Downs kuHurungwe. Amai Mukuruva avaitadza kutaura zvakanaka nekurwadziwa, vanoti vakazongoona chikonzi chauya kuzovabvisa pasina yambiro.
Saka musi wa15 takangozorora pasvika vanhu ndichitogera kakotonishanzande kumba kwei tinoita zvatiriuda kuita. Hapana notisa, hapana kana chimwe chinhu. Ndosvika kumba kuya ndokutanga kuchitadza kumba dzangu. Izvi zviri pasipomuti.
Kunyange vakaita rombo rakanaka rekusatorerwa minda, vanoti vanotadza kupiwa mbeu nefotereza kumabhanga nevanopa zvikwereti, sezvo zita rinenge rakanyoreswa risiri ravo, sekutaura kwaamai Chenaitsoro vekumuhomba farm kuHurungwe.
Ndinorima chibage nefodya. Inini chichemo changu chakanangana nemadzimai sezvozviri madzimai. Varume vedu vakafa. Saka varume vedu vafa maofaleta anga ari pamazita evarume vedu. Saka kana toenda kubhengo kuti tinotora chikwereti, zvinonzi hausiwe muridzi weofaleti.
Izvi zvinotsinirwa nasachigaro wevaimbovi varwi verusununguko mudunhu rematonaland west vaCornelius Mooni, avo vanoti dambudziko iri rinosangana nenhengo dzavo zvakanyanya.
Tinavo vari kuitwa saizvozvo zviri kuitika.
Vamuoni vanokurudzira kuti hurumende inofanirwa kukoshesa vana nemudzimai vasiyiwa nemusi.
Ine tongoti muda ngautiwe kumhuri yasara. Muda ngaupiwe kumhuri yasara nometa mukadzi kana kuti murume afa. Asi pachisarisa kuti vana vanofanira kuramba vari pai kana riri purazi. Inyaya yemapurazi yatiritaura ngairambe iri kuvana kuitira kuti vana vasava nenguva yavanozosvika pakushungurudzwa vabereki vese vainda.
Dambudziko iri rinonzi riri kuitikawo kumatunhu akawanda emunyika. Sachigaro yaimbovi varwi verusununguko mudunhu rematonaland central vaSam Parevenyatwa vanoti dambudziko iri rakatekeshera nenyika, vachipomera vashandi vebazi rezvekurima mhosva yekutengesera vamwe vanhu minda inenge yasiyiwa nenhengo dzavo.
Tiwari nenyaya yezvatinoona sekuri kushanda kuri kuita vanhu vasenzi vekuministry of lands vanenge vari kutageta mafarms emadhisizi veterans vachitorera vana vacho sometimes vakadzi vacho kuvatorera minda veterans ashaika.
Vaparevenyatwa vanoti vashandi vebazi rezvekurima vanofanirwa kuchinjwa mumatunhu mavanoshanda nguva nenguva.
Chatinokurudzira ndechekuti paministry imboita mareshuffle yemavasenzi vavo, vatarise vasenzi vavo seni vamwe vagarisa pazvigaro zvavo. Zvine temptation yekuti minda vakwanise kunge vachitavanhu vakasiyana siyana paminda vachipiwa mari.
Gurukota rezvekurima vaEntas Masuka vanoti dambudziko iri vakarinzwa uye pave neurongwa hwekuti zita regwaro remunda richinzwe mukati memwedzi mitanhatu kubva panenge pafa muridzi wezita rainge rakanyorwa paofaleta poiswa zita remunhu anenge ave kutungamirira mhuri yasara.
Chekuti subscription inofanira kuitwa within 6 months, asi zvimwe chero mukauya mangwana mepasina 7 days matova neofaleta iyi. Madzimai ose, madzimai ese mumakasiyiwa ipapo mubatsirwe chose kuti tikupei maofaleta kuti mugoita zvokurima.
Vamasuka vanoti pamagwaro matsva ari kutsiva maofaleta kana kuti permits patange pachinyorwa mazita ababa naamai pamwe chete.
Zvatava kuita kumapermits kumaA1 tinonyora baba namai kuti satinetsa.
Asi vamasuka vanoti havazive uwandu hwemhuri dzakabviswa paminda sezvo matunhu ose asati ava pauwandu munzvimbo dzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.